tinoona zvekufambiswa mashoko hatina kunyatsokugutsikana zvizere maringe nemutemo wakapasiswa mudare resenate. Isu tanga tine zvatakatsvairidzo yedu. Chekutanga tiri chekuti mutemo uyu wakabatanidza zvinhu zvakawanda, zvimwe zvinene chekuita necyber security, zvimwe chine chekuita nedata protection, zvimwe zvine kuita nezvematransactions kana kuti zvekutengeserana nemitengo. Zvikabatanidzwa mumutemo mumwe chete iwowo hazvipe mutemo uyo kuti ujeke kune zvaunokwanisa kuti uite. Ndotaka tiri chekutanga. Chepiri, tichitemawo zvakare kuti mutemo uyu une zvawaidzoreredza zvakare, zvakada kufanana necriminal defamation, iya yekuti munhu anokwanisa kusungirwa maringe nezvaanenge akurukura kana kuti zvinenge zvaonekwa kunge zvisina kujekesa nyika kana zvisina kujekesa mune zvakanaka. Zvatinoti isu, aiwa, inga dare huru reconstitutional court rakatonga pamusoro pemitemo yakada kudaro yakafanana iri maringe neiyoyo kuti haichaenderana nebumbiro remutemo. Saka isu kwatiri tichiuda kuona kuti zvakazopasiswa nesenate nezvatanga tataura pamusoro pebhiri iroro mutsvakiridzo yakaitwa nedare reparamendi kuti zviri maringe here.
Ko, kana zvamava makatarisira zvikazosiyana nezvapasiswa nesenate, matanho apa yamunozotora?
Kana zvisiri, aiwa, matanho akasiyana-siyana achakwanisa kuti atorwe kuti mutemo iwoyo haungashande tine bimbiro remutemo rinopa kodzero kuvana veZimbabwe dzizere.
Imi munotarisira here kuwana mukana wekuti muone gwaro iro risati raiswa runyoro nemutungamiri wenyika?
Kazhinji zvavanoita vanoti kana senate ichinge yapfuudza basa sezvaraita, vanotozotiratidza mushure mekunge president vachiuita mutemo paya parinozonzi wava mutemo ragazetwa kana kuti ratishambadzirwa kumunhu wose. Asi chandinoziva ndechekuti dare rekomiti reparamende raita tsvakiridzo pamusoro pemutemo uyu yakaburitsa zvizere muripoti yayakaburitsa kuti aiwa, ruzhinji rweZimbabwe ruri kutaura kuti kudii pamusoro pemutemo uyu, nokuti mutemo uyu chimwe